Hongu zuro pataka tingati vise marara pa clean up campaign yoku vise marara kumatatu kumbare. Takashika mapurisa akamaunda, akazara riot police. Vembu kavaripo, vangavane pfuti, vakashika yo vakati hakuna arukufano kubvise marara iwaya nekuti instruction ya vekumusoro yati hakuna anofano kubvise marara iwaya. Patiri kutaura navo, vakabva vatata haye mota 926, matipa yekutakura, nemafront end loaders 2, ekuti arise marara mudzimotokari. 4 dzemota izozo vabva dzatiza dzikaenda. 1 chi front end loader chikabva chatizawo. 1 front end loader yakasara nematipa 2 mapurisa eriot police kwabva vapinde mukati kwabva vatautora nazvo zvikanzi endai mumatapi police station. Hamutenderwi kuite basa rekubvise marara, hamutenderwi. Saka ndopa ndakazotaura nemukuru wavo inspector Gwarada ndikati sei muchitira mudzo kubvise marara.
Vakati kudii?
Zvikanzi hamubvumidzwi handi ndotaura nemumatapi police station. Ndopa vakabvanda kuti aiwa kana inini ndisina kusungwa handiendi mumatapi police station tinotaurirana pano. Zvikanzi masungwa, ndikati mhosva yamandisungira ndeyechii? Zvikanzi yekubvise marara pano zvisi pamutemo, hamutenderwi kumabvisa marara iwayo, ndo zviri kubve kumusoro. Saka takaramba tichikakavadzana tichinetsana kusvika tavataurira nekuvatsanangurira kuti haizi nyaya yekuteerere zvabve kumusoro but inyaya yehunhu hwako iwo, humanity yako.
Munorevei apa?
Kuti zvinoshatei kuti vanhu vabvise marara? Takanganise chii pakubvise marara vanhu? Tarisa uone nhunzidzo, tarisa uone mvura iri kucherwa pamarara, vana vari kutambira pamusoro pemarara. Hatingaite nyika here yakadaro? Moti vanhu vakati vobvisa marara morambidza. Saka taramba tichitaurirana, iye akazoramba achifonera vakuru vake vaifona ivavo, handizivi kuti ndevanani. Ndopaakazoti oraiti zvakanaka, taakukuregedzai, hamuchasungwi kuenda kumatapi police station asi marara musabvisa.
Zvakazogadziriswa sei?
Taramba tichinetsana navo, ndopa vakazoramba achifone kumusoro kuya kusvika vazoti marara maakuchitenderwa kubvisa asi munobvisa tiri pano mapurisa, takamaunda, takachengetedza pano kuita meshure kuti hapana chimwe chinhu chinoitika kunze kwokuti mubvise marara.
Zvino makakwanisa here kuzopedza basa renyu?
Hatina kuzokwanisa kupedza sezvatanga tichitarisira.
Asika vamwe vakuru vemapurisa vangarivhume vari kuudza Studio 7 kuti havasi kuda kuti vanhu vanyanyo ungane ungane nenyaya yekutyira kupararira kwechirwere checovid-19.
Chikonzero chavo pazvikonzero zvavaitaura havana kutaura nyaya yecoronavirus kuti ndo yatiroda kudzivisai, asi varamba vachitaura specifically, vakaramba vachitaura kuti tiri kudzivisai nokuda kwokuti tiri kuudzwa kunzi hamufani kuite programu iyoyo.